Vashamu ava vakadzingwa basa mwedzi wapera pasina zvikonzero. Vaenda kumahofisi ebato ravo muchinoi asi vaudzwa nevashandi vepamahofisi kuti magwaro avo haasi kusainwa nebato. Mutevedzeri wasachigaro wedunhu remashonaland west vadexter nduna vabvuma kuti vasaina magwaro avavengai musengi kuti vakwikwidze vakamirira zanupf kuchegutu east. Vashamu vakakunda vamusengi musarudzo yainge iine mhirizhonga yakawanda zvekuti sarudzo iyi yakadzokororwa kaviri vashamu vachikunda. Vamusengi vabvuma kuti mapepa avo asainwa kuti vamirire chegutu east sezvo zvakabuda pachena kuti vashamu vaibirira sarudzo. Asi vashamu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vakuru veprovhinzi ndivo vanofanirwa kutaura. Imwe nhengo yakarambidzwa kukwikwidza mumaprimary ebato remdct muwadhi 5 vamutema Benjamin Mutongwidzi vanoti vaisa mapepa avo ekukwikwidza vakazvimiririra. Vamutongwidzi vanoti vari kukwikwidza vakazvimirira nekuti vanhu vakanyimwa mukana wekutsvaka mumiriri wavanoda sezvo kusina kuitwa sarudzo dzemaprimary.
Ndakafunga kuita independent ndakamhanya musangano kwe18 years asi ndakarwadziwa pachitorwa munhu ari kutadza kuchengeta baba vake vari kuchengetana izvezvi ndiye ari kunzi atimirire sakanzela asina chainacho muwadhi. Saka zvinorwadza kuti iye ari kutadza kana kumbochengeta mubereki wake. Mubereki wake ari pachengeta naye asi ari kunzi ngaamire muwadhi sakanzela. Saka achamira muwadhi achiita sani uye taifanirwa kunge takaenda for primary election.
Dzimwe nhengo dzemakanzura nedzeparamende dzinoti dzakakundwa zvechitsotsi mumapato ezanupf nemdc dzinoti dzichapinda musarudzo dzakazvimirira mudunhu remashonaland west. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.